Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2020. Makateerera ku Studio 7 ndepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna vangatongoripo vamwachoza nekuva kunguva dzakati vari kutanga nyaya. Vabva vatotanibvema vana vavo pamashoshe vabva vamukana vakati baba vangu riapa. Muswasoo sechenu. Kati munhu angaripo.
Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza.
Education is not just about learning the standard courses offered at the school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other.
Mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi kuverenga mabhuku nekupasa chete, asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Mukuru weWHO muZimbabwe, Dr. Alex Kasarira, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu 120 vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungwiza. Thomas Chiripasi, uyo anga ari kuchitungwiza, anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akatakura zvombo afumira panzvimbo yemabhizimusi paUnit L muchitungwiza. Akatakura tsamba yanga ichirambidza MDC kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuparura kutsvairwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti nyika igare yakachena. Pasvika Studio 7 pamabhizimusi epaUnit L, panga pasara mapurisa mashomanana anga achingotenderera, uye vanhu vanga vauya kuzoona vachamisa vachiparura chirongwa ichi vanga vadzokera mudzimba dzavo. Mumwe vanhu ava, amai Viola Taderera, vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanga vabuda chaizvo kuti vanotsvaira pamwe chete navachamisa, asi izvi zvatadzwa nemapurisa.
Hapuna vangatongoripo vangatoziva nenguva kuti nguva dzakati pari kutanga nyaya. Vabva vatotanibvema vana vavo pamashoshe vabva vamukana vakati baba vangu riapa. Muswasoo sechenuko.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka vati zvaitwa nemapurisa izvi zvinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa inotya veruzhinji nepamusana pekutadza kutungamira zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa navamunangagwa.
Izvi ndo zvinongoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, nekuti zvinenge zvikuratidza kuti kutsvaira mumba nekutsvaira nzvimbo wakutongotsvaira chete kana vamunangagwa vachitsvaira. Tanga tichida kuti titsvairewo dunhu rechitungiza rino rinotungamirwa nekanzuru nameya weMDC. Tichida kuti kungoita kuti nharaunda inogara vanhu ichene, asi zvabva tonzi nemapurisa tinofanira kuita izvi chete musi unoitwa navamunangagwa. Saka zvazvinoreva zvinoreva kuti chitungiza inofanira kugara zvaine tsvina kusvikira musi wamunangagwa wavanotsvaira. Ndo zvinoratidza kuti varume vari kutungamira nyika ino hapana zvinozivikanwa, ndazvakura zvikureva kuti maguta edu nematinogara munofanira kucheneswa chete musi unocheneswa navamunangagwa, enda vamunangagwa wanoita zvinhu izvozvo kamwe chete pamwedzi. Saka ndozvinongoratidza chete kuti varume ava hapana zvinozivikanwa.
Vatamborinyoka vaenderera mberi vachiti sebato iye zvino vatarirana mutsetse nehurumende yavamunangagwa zvitevera kuramba vongorambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nezvavanenge vakaronga.
Izvozvo ndozvaita kuti titaure kuti iye zvino taakutara mutsetse wokuti toona kuti aiwa isi hatikangoramba tichiita zvinhu zvekuti tinokumbira mapurisa kodzero yedu iri mubumbiro remutemo kuita zvatinoda kuita munyika muno muchere zviri pasi pemutemo zvichiitwa murunyararo zvisina mhirizhonga zvinofanira kubvumidzwa nemapurisa.
Asi hurumende kuburikidza kubudikidza negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati MDC kana ichida kurata inofanira kuratidzira murunyararo kwete kuita zvemhirizhonga seyakaitika gore rapera munandira nemunanyamavhuvhu izvo zvakakonzera kufa kwemidziyo yakawanda pamwe nekusungwa uye kufa kwevamwe vanhu. Tsamba yemapurisa yekurambidza urongwa hwavachamisa hwanhasi iyo yanyorwa nemukuru wemapurisa munharaunda yechitungwiza Chief Superintendent S. Mujiwa iyo iri mumaoko estudio 7 yakuridzira MDC kuti ibatane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa pavanenge vachiita urongwa hwavo hwokutsvaira uhwo hunoitwa kutanga kwemwedzi wega wega. Mutauriri wemapurisa vapaul Nyati vati tigovabata zvakare patavafonera asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa bvunzo chete asi kuti inofanira kuyamura vanhu kuti vanzwisise vanzwisisane mudzimba munyika uye pasi rose. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachiwenga vataura mashoko aya pavanga vachiparura kuvakwa kwezvikoro zviviri zvedzidzo zvekereke yeRoman Catholic muchinoi. Vachiwenga vati kuvakwa kwezvikoro izvi kunovhura mikana yekushandura upenyu hwevana vakawanda. Vachiwenga vati kudzidza hakusi kungoverenga mwana achipasa asi kuti vanhu vadzidze kuyanana mudzimba, mumatunhu, munyika nepasi rose.
Education is not just about learning the standard courses offered at a school. It is more importantly about obtaining a new way of communicating with each other, starting with the family, community, nation, and the world at large.
Vachiwenga vati vana vose vanofanirwa kuwaniswa mukana wekudzidza pasina rusarura rwekuti uyu mwanasikana kana kuti mwanakomana.
Vanasikana vanogoenda kuchikoro sei mucharohwa? Hapana baba nanyaya yekuenda kuchikoro.
Mashoko avachiwenga anopesana zvikuru nezvavari kuita muupenyu hwavo nyika yose yakatarisa. Mumwe mugaro wemuchinhoi Muzvari Tafadzwa Machiya vati vachiwenga havakodzere kurayira vanhu nezvekuyanana mudzimba ivo vari kuchibuda mumapepanhau nenhepfenyuro vachirambana zvine utsinye mukati nemudzimai wavo Muzvari Mary Mubayiwa.
Vachiwenga havana kukodzera kutaura nezvekugarisana mudzimba zvakanaka ivo vari kunetsana nekurambana nemudzimai wavo vachiendesana kumadzitare edzimhosva.
Vachitaurawo pachiitiko ichi mukuru wekereke yeRoma muchinoi Father Raymond Mupandasekwa vati kunyange vari kuvaka zvikoro vanokumbira hurumende ruyamuro rwechikafu sezvo vanhu vasina zvekudya mudunhu. Zvikoro zviviri zvichavakwa zvinonzi Our Lady of Perpetual Help Primary School ne Our Lady of Perpetual Help Secondary School. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nezuro rakazivisa kuti utachiwana hwecoronavirus uyo hwauraya vanhu mazana maviri negumi nevatatu muChina hwave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose kana kuti global emergency. Mumazuva maviri adarika chete kune vanhu vanosvika zviuru zviviri vari kufungidzirwa kuti vakatapurirwa chirwere checoronavirus ichi uye pasi rose vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru zvipfumbamwe nemazana masere munyika dzinosvika makumi maviri neina. Mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vanoti kunyangwe hazvo vaine chivimbo nezviri kuitwa neChina kudzivirira chirwere ichi vari kutyira kuti chikapararira kunyika dzisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano chinogona kuuraya vanhu vakawandisa. Mukuru WHO muZimbabwe Dr. Alex Gasarira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuongorora vanhu zana nemakumi maviri vakabva kuChina nenyika dzine chirwere ichi. Vati vanhu ava vari kuongororwa vari kudzimba dzavo kwemazuva gumi nemana. Asi hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende nezvegadziriro yavo sezvo tisina kuzokwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avo vari kumusangano kuVictoria Falls. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikatanga nekuvabvunza nezvedanho reWHO rekuti pasi rose ringwarire njodzi yecoronavirus.
Zvazvinonyanya kureva kwatiri ndezvokuti tofanira kuchikwidza chikero chedu chekunatsa kuongorora vanhu vanoya munyika nekuchengetedza vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzatinoziva kuti dzine chirwere ichi tichivachengetedza kwenguva yakatarwa kana dziri 2 weeks tovachengetedza kwe2 weeks idzodzo sezvo tichinzwa kuti chirwere ichi chogona kugara muviri kwe2 weeks tisati taburisa masymptoms saka ndozvazvinoreva kwatiri kureva kuti tofanira kukwidza chikero tova nenzvimbo dzatochengetedza vanhu vanenge vabva kunzvimbo dzatinoziva dzakabatwa nechirwere ichi. Zvinoreva kuti tofanira kuve nemari yakati kuti hurumende inofanira kuisa mari parutivi yekudhila nechirwere ichi, nokuti tichaona vanhu vakawanda vanouya vachafanira kuisawa muna yatingati kwarantini iyoyo tichivachengetedza.
Tichitarisawo zviri kutaurwa neWHO iri kuti iyo pari zvino haikurudziri hayo nyika kuti dzimise ndege kuenda kana kubva kuChina. Semaonero enyu tichitarisa kuti Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neChina, pangava nechikonzero here chekuti Zimbabwe imise vanhu kuenda kana kubva kuChina?
Pari zvino ndinofunga kuti chakangonaka kuteerera mazwi enyanzvi dziri kunatsa kuongorora chirwere ichi kunyanya iyo WHO. Vanhu vachafamba havo vachiri kupendurwa kufamba, asi toziva kuti chirwere ichi chikaira chapinda munyika chikasakwanisa kuita kwarantini vanhu vanacho chikapararira togona kupinda mudambudziko guru stress, nokuti chirwere chinoti paradzei zvemhando yepamusoro ende hapana mushonga kana nhomba yekudzivirira. Kudzivirira kwedu kunongove ikoko kwokuona kuti vanhu vanacho vaitwa kwarantini vaiswa panzvimbo yavo kusvikira vapora vasazadze vamwe.
Avo vanga vari Dr. Henry Madzorera vakambova gurukota rezveutano vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vanhu vari muguta ravo havasi kubvumidzwa kubuda mudzimba kuenda kumabasa nekuzvikoro senzira yekuedza kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Muzvare Sibanda vatiwo vanhu vari kutorerwa mapasipoti avo nevakuru vakuru vehurumende yeChina senzira yekuti vasabude munzvimbo dzavari. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata muzvare Sibanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandanga taure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinokitenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamwe ndoo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Futi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pamabuilding tumagrosa tudukuduku tunenge turi pamabuilding, ndo vanhu vakuvhura imomomo. But naiva vasisina chikafu, nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahoselashi akavharwa.
Bazi reutano reimomo muChina vari kunyatsotsanangura here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere checoronavirus?
Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazive sei. Vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika over 38. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza. But vari kuti usaende kuchipatara, unongofona, nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndopaunozospreada.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo mamuri muBeijing mungazivo here kuti zvakamira sei pari zvino?
Fuma Zimbabweans tatanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho momo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikoko kuti tine maZimbabweans akatowandisa, but tatisati tanzvedu kuti pane anyone ati ane chirwere sacho.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda vachitaura naMavelas Muhlanganya uyo Studio 7 vari kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Britain yabuda mugungano reEuropean Union nasi pasina kunyatsowirirana muvanhu kuti izvi zvinorevei. Uyewo vakawanda vanoti remangwana reBritain neEU harina kunyatsomira zvakanaka. Moto unochikisa unogona kuvhiringidza guta guru remuAustralia reCanberra. Panguva iyo vakuru vakuru muguta iri vari kutara dambudziko iri sedambudziko rakakurisisa kutarisana neguta iri. Nasi muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu, tiri kumanikaland uko kwakaitika chisionekwe mudzi webwe apo mafasha memvura akauraya vanhu nekuparadza misha nezvirimwa. Mutori wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gore rapera kutanga muna kurume dunhu reManikaland pamwe nemamwe matunhu kuMozambique neMalawi akawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai. Dutu mupengo iri rakauraya mazana evanhu uye vamwe vakayeredzwa nemvura kana kufushirwa nematombo zvekuti nanhasi mitumbi yavo haina kuwanikwa. Vamwe vakakuvara, vamwe vakaparadzirwa dzimba, zvipfuyo uye zvirimwa. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri kunyanya dzinoti Chipinge, Chimanimani, Bwera, Bikita, Mutare, Gutu nechiredzi. Ko pane chachinja here mumamiriro akaita zvinhu mudunhu iri? Amai Virginia Gwiza mugari wekwamutsvangwa kuChimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone Idai vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo.
Isusu tinotengeserwa nevatengesi anonge achitengesa magwere anonge ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonge achida ari marandi iwowavo. Saka umwe pashuga shuga tirotengeserwa nema 35 umwewo zongotiwo 29 asi ashoma. So far izvozvi zvimafuta ari pa55.
Mai Lilian Mugano vekuChimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru.
Mamiriro akaitemizana ndokuti zvechikafu hakuna, mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni. Ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kuti totengesa kuti tione kuraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kunoko. Nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisimudzi, zviro zviri kudhura zvakanyanya. Saka ndokuti ndikakutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati, handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega.
Mumwe mugari wekuChimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro.
Zvainzana atambireka zvaizitobuda nemazvo vanonga zvichitofana nzara zvinhu zvakangochengetwa muuye wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira, but vanotoona kuti vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehore unenge uchiitika ikoko. Saka zvimwe zvinhu zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho.
Hurumende inoti cyclone Idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru 291 nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru 50, zvikoro zvinosvika zviuru 140 pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda. Vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura, mambo Musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva.
Hurumende hongu iri kumira mira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko. Inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende. Asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe.
Vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara. Mutevedzeri weGurugota rezvematunhu amai Mari Mchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara.
Vane ma600 square meters nema900 square meters. What impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents. They were also incorporated into that scheme. Ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata sevanoitwa relocated. Uye vanga vachifema chema kuti vava vachida kugara panonzi paGreen Mountain. Asi testi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare sematauriro emumwe kanzura vaSimon Mapovire vebato reMDC.
Aswatuka dzokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutaune because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana munozviziva imi kuti government central government basa rofanira kuita nderekuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare. Social welfare izopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Munhu wese munogara womuzimbabwe munhu wese mugari womunzvimbo iyeye anogara zvematongerwo nyika zvinouya zvidumburiri pamberi.
Mumwe mugari weMamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo.
Kana tisikwanikwanisa kuwagona zve because school fees yacho iri kudhura tinoionepi. Ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodini chandoaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi zvinhu zviri kudhura munyika ino yeZimbabwe hatizivi kuti ndii.
My patients Chingwena vanogara maMutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata.
Nzara iri kwei totambudzika totoshaya zvokuita because wakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika. Toda kudemba kuti dai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda zvapera.
Kuti arinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Leda Moyo.
Mukuru weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vari kuramba vakaomesa musoro panyaya yavakasungirwa muZimbabwe vachiti vave kushanda nedzimwe nyika kuita kuti vakwanise kuparura mushonga weAguma uyo vanoti unorapa HIV, AIDS, gomarara nezvimwe. Kunyange hazvo vana chiremba vachiti hapana humbo hwacho. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemunamato wakaita mudhorobha reFrancistown muBotswana neChina Manheru, vaMagaya vakati havazi kudzokera shure neurongwa hwavo hwawakasungirwa nemapurisa muna Mbudzi 2018 mushure mekushambadza kuti vakanga vane mushonga unorapa HIV neAIDS. Mushure mekubvuma mhosva yekushambadza zvisiri pamutemo kuti wawana mushonga unorapa HIV neAIDS, vaMagaya vakabhadhariswa faindi yemazana manomwe madhora ekuAmerica muna kukadzi gore rakapera. Asi zvakaitika izvi hazvina kuodza vaMagaya moyo avo vakaudza Studio 7 kuti vari mubishi kushanda nedzimwe nyika dzavasina kuda kudoma idzo vakati dziri kuona mushonga weAguma uri mhinduro kudambudziko reHIV AIDS.
Nyika yangu yandogamuchira zvakanaka kwavari zvakaya seshoko maipa zvandiri kuita muchinyararire nedzimwe nyika kana vapedza kuzvigadzira muchaanaunsa zvakare. So ino ndakatozosungwa nezvazvo but mwari mwana zvakandiratidza and chazvitedzera kusvika zvakabira zvakanaka.
Vamagaya vakati HIV AIDS zanetsa maAfrica nokudaro inoda kuti nyika dzose dziise musoro pamwe chete mukutsvaga minduro kudambudziko iri.
Nyaya AIDS idambudziko revanhu vatema, richada rubatsiro revanhu vatema. Takagona kusimudzira pakutsvaga zvinotirapa chedu tega miti yedu tinosvika patinogona kudzikinurwa.
Vamagaya vakati vakaona zvakakodzera kuti vashande nedzimwe nyika nokuti Zimbabwe haina kuona chivimbo chokuti mushonga uyu ungapedza matenda anetsa munyika. Asi pamutongo wakapiwa Magaya muZimbabwe, kambani yavo yeAritha Medical Company yakavanikwa isina kunyoresa neMedicines Control Authority of Zimbabwe uye inonzi haina kupiwa mvumo neHealth Professions Authority kuti iite tsvagiridzo dzekuona kuti mushonga waguma unoshanda here kana kuti kwete. Mumwe chiremba pachipatara chakazvimirira chega muFrancis Town vasingapikuzvayo vashora vamagaya vachiti munhu ari kutsvaga mari.
Inenge iri nyaya yekuti yepopularity kuti vakwanise kuti chii vanhu vakawanda vauye kwavari pamwe ibhizinesi e ranenge vachiitawo nokuti vakabatsira munhu vanoti apora vanhu vakawanda vachadi vachauya vakawanda.
Vamagaya vakambokonzeresa mutauro munyika mushure mekunge vasungwa nemhosva yekubata mumwe mudzimai chibaro, asi nyaya iyi yakazoraswa nedare redzimhosva mushure mekunge mumhangara abvisa nyaya iyi zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumbira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Kambo handiro dambudziko kubva kuna mushakabo Oliver Tuko Mutukudzi kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musiri nhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuparura urongwa hwayo hwekutsvaira kuchitungiza.
mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti dzidzo haisi yekuverenga mabhuku nekupasa chete asi inofanira kubatsira vanhu kuti vanzwisisane mudzimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Yamina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.